wongu nesuo gwarero tariona chokutanga ndechekuti gwaro iri harina date. Gwaro iri kutaura kuti no wait no pay, but chatinongoda kurangaridza public service ndeyekuti iyo ndiyo inotanga kutadza kubhadhara vashandi. Saka tofana kuiudzawo kuti no pay no wait. Saka varairidzi vari incapacitated ndo zvakapa kuti vasaenda kubasa. Zvekare amba yakapiwa yokuti masivhuta dzakangoramwa basa kupublic service commission ikatodhindwa. Ine chidhindo chepublic service commission chomusi wa8 January chaipa yambiro kuti mavhiki maviri akapfuura pasina zvaitwa varairidzi navamwe vashandi vehurumende vaizoenda kustrike. Mavhikiwo akapfuura pasina zvaitwa, saka varairidzi vanga vari patinoti legitimate industrial action. Saka the no wait no pay hazvishandi nokuti vakatevedzera mutemo womuZimbabwe wokuzivisa kuti vacharamwa mabasa kana hurumende isina zvayanga yaita. Sezvo tanga taita mamiting akawanda pasina zvinobuda kana kuti pachingobuda mashangura pasi.
Tinoona kuti nyaya yenyu yekurangwawo mabasa iyi yanga yasvika pekuti varairidzi pache zvenyu maamusawirirana. Pane chisungo here chamakazobuda nacho?
Hatina chisungo chatakaita. Chisungo chatinoita ndechekuti varairidzi vemandorokwati vari muzvikoro ndo vanotituma. Kune vamwe vasina mamembers vari muzvikoro, hatingati mapolitical plain potentials vanongodawo kuti vati vanomirira varairidzi, vakutina varairidzi vavanomirira. Saka vacho varairidzi vati kumirira muzvikoro ko ndo vari kutaura kuti izvezvi havachakwanisi kuti varande vachienda kubasa nokuti mari yavari kutambira yakarohwa neinflation. Kana hurumende chaiyo yakabvumawo kuti bhondi rakasiyana nehusa, asi yabvuma kudaro hapana zvayakaita himsa salari yavarairidzi. Saka chichemo chino chatatagara tingoita kuna employer kuti nyaya yekuti takanegozita masalaries ari in US dollars haikwatisibhiri kuti ichizoita bhondi. Bhondi racho iko zvino rava less than $50.
Saka mune urongwa hwekumira zvakare here kuenda kumabasa hwekusendeka mapadza?
Ndo patiri kuudzwa navarairidzi vatitungamira kuti vari kuti patatosvika izvezvi hatichakwanisi kuenda mberi, tatambura nekutora zvimbadzo zvokuda kuti tiende kubasa havainicapacitated. Saka tasara chete kuti tingangoita musangano umwe chete edza vhiki rino kana kutanga kwevhiki rinouya. Varairidzi voenda paincapacitation vanotiudza kuti vanokwanisa kushanda mazuva maviri pavhiki ndo ingakwana nemari yavanopiwa unless hurumende yavo yavo nemari imwe zvayakabvuma iko zvino kuti yusa rakasiyana nebhondi. Dai yauya neimwe kushini zvingapawo kuti varairidzi varamba vachienda kubasa.
Mune tarisiro here yekugara pasi nehurumende kuti mutaure zvichemo zvenyu kana kuti mune humwe urongwa semasangano wekugarawo pasi mega?
Zviri kuhurumende nhasi chaiye chisepitize tatonyora tsamba tichianalyza yatingati monetary policy, uyezve tichitumira kuhurumende kuti ione kuti varairidzi havasina mari. Tichitaura zvakare kuti tagara takagadzirira kana hurumende ichita musangano namasangano avarairidzi, kwete kuti inotiaesanzel kuvanhu yakaita zvikukuwatawata tinobva mutsoro. Tinoda kuti hurumende iti musangano namasangano avarairidzi tivataurire maisho kwazvo nemba kusadzarungwa. Saka isisu wiaoreti but kana varamba tangovaudza kuti kususpenda strike haisikawadzisi. Asi takasuspenda strike tine chidokwadokwa chokuti vanhu vaone kuti tine chito nokuita basa redu, uye zvinokurudzira vana kuti ramangwana ravo rive nendurama. Asi varairidzi vatinotungamira havachakwanisi kuramba vachienda kubasa.